Very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, December the 6th, 2018. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Welcome, if you're just joining us. Today on the Women's Roundtable, we are looking at the commemoration of 16 days of activism against gender-based violence currently being observed worldwide, including Zimbabwe. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know, out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
And don't forget that you are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already so you can join in the conversation.
We welcome you again. If you're just joining us, as a reminder, today we are looking at the 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence campaign, which is currently underway worldwide and in Zimbabwe. What are your views on the issue?
Some women and girls' rights organizations, in conjunction with the Women's Affairs Ministry and lawmakers, have been having programs to educate women and girls about their rights as enshrined in the Constitution. The campaign started on November the 25th and will end December 10th, which is Human Rights Day.
Women are being encouraged to report issues of gender-based violence to the police and also approach organizations like Musasa Project and Zimbabwe Women's Lawyers Association for assistance should they be facing abuse. The highest number of abuse cases, according to Musasa Project, are in underage women and child brides in the country.
And the Gender Commission says there are high cases of sexual abuse cases in the workplace and is encouraging women to report to the police and not fear losing their jobs. The Women's Coalition of Zimbabwe is also calling on the government to align laws which protect women against gender-based violence with the Constitution.
Let's hear your views on this issue. Please join in the conversation right now.
Yebo-ke kulabo abasanda ukusixhuma namhlanje sixoxa ngodaba lolu olokuhlukuluzwa okudlakela olwenzakala ezindlini. Yebo-ke abanye bathi alwenzakali kwabesifazana bodwa kodwa la kwabesilisa liyayenzakala ebantwaneni kodwa inhlanganiso eziningi zithi abesifazana yibo abahlukuluzwa kakhulu. Sicobongela lolu daba sikhangela ukuthi uhulumende weZimbabwe ube manyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza leli langa amalanga lawa alichumi lasithupha ukuthi kukhangela ukuthi ukwenzekwale ukuthi kutshotshozele ukuthi abantu bengaze bahlukuluzana ezindlini. I-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence yona eqalise mhlaka 25 kunyanga edluleyo njalo ezaphela mhlaka 10 kuyona le inyanga. Sesibonile inhlanganiso eziningi ezilwela ulungelo loluntu kanye lamalungelo abesifazana, amalungelo abantwana, labo-ke abalwela amalungelo abesilisa, labo bebebhodabhoda befundisa abantu ngokuphathana kuhle ezindlini. Njalo idaba lokuhlukuluzana lugoqela ukudlwengulwa kwabesifazana labantwana, ukuchayana, ukuhlukuluzana emoyeni, ukuthi lanxa umuntu engakuchayanga kodwa nxa ikhuluma amazwi ekwethukayo kumbe angakuhlalisi kuhle emoyeni lakho ludlakela loluyana. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi usitshayele ucingo, ungene kuhlelo, usitshele ukuthi uthini ngalolu daba. Njalo kukhathalekile ukuthi ngowesifazana mbe ngowesilisa, labesilisa lingasitshayela ucingo lani lisitshele ukuthi kuyini elikubonayo, kuyini njalo elifuna kwenziwe ukuze kuqedwe lolu dlakela.
Kune avo vachangu vakupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro. Nhasi tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga iri kutarisana nemadzimai panguva iyo pasi rose neZimbabwe vari kurangarira ivo mazuva anonzi 16 days of activism against gender-based violence. Apo madzimai vanowanikwa vachidzidziswa pamusoro pekodzero dzavo. Saka ndozvatiri kutarisa iye zvino. Ngatimbonzwai kubva kune mamwe masangano akasiyana siyana nezvavari kuita panyaya iyoyi yekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Nyaya yesexual harassment inyaya yakakura zvekuti chimbwe chiripo ndechekuti vakawanda vanosangana nesexual harassment havasi kutaura nezvayo. And tiri kunzwa kuti havataure nezvayo nekuti havana chokwadi chekuti vakange vataura zvinokwanisa kugadziriswa. And kune vanenge vataura chinonyanyoonekwa ndechekuti vanozoonekwa vachirasikirwa nemabasa. Asi Gender Commission, Zimbabwe Gender Commission, message yedu kuvanhukadzi nevanhurume vanenge vasangana nesexual harassment or sexual abuse is kuti at least munhu imbotaura. Tiraya kutsvaga justice, enda kwaunofunga kuti ndokwaunogona kubatsirwa, kutangira pabasa ipapo kana kuti kuenda kana kumasangano akasiyana siyana anobatsira vanhu vanenge vane zviri kuvatambudza, kana kuenda kumapurisa kana kuriko kwaunokwanisa kuti unge uchienda, kuitira kuti at least ukange wataura unenge wakuzoziva next time kuti ndakataura pakashaya zvakaitika. Nekuti ukasange wazvitaura zvinongoramba zvichiitika and iwe unongoramba uri vulnerable. So
asi dambudziko riri kuita kuti zvinhu zvedu zvisaendeka inyaya yekuti masangano kana mapazi ehurumende ane chekuita kuti mhirizhonga ideredzeke haana zvikwanisiro zvakakwana.
Vanoitwa kuti varoreswe at every stage, kungotizhwa chero murume angotizhwa ndomuda ongomutora, but zvine disadvantage yekuti pamwe pacho anongoshingirira nekuti anenge achifunga kuti hapana kumwe kwandingaende ndakatongotorwawo nemurume uyu kuti zvingeve zvakangonaka. Saka nenge ndinongoda kungoti kukurudzira vasikana vakaremara kuti izvo ngavataure, speak out, pamunofila kuti inini maraita angu ari kanganiso, pane kuramba uchishingirira zvinhu zvinenge zvisina kunakira mupenyu.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuGender Commission uyezve Women's Coalition of Zimbabwe nemumwe mudzimai anorarama neurema, vese vachitaura nyaya iyoyi yekuti kana mudzimai nevarumezve muri kushungurudzwa munofanira kuwanikwa muchitaura uyezve muchienda kumapurisa. Pane rimwe sangano rekwaMutare ranga riri kuita iro hurukuro nhasi nemadzimai emunharaunda iyi. Regai timboenda kwavari tione kuti zvii zvanga zviri kuitika kwaMutare, tichinzwawo zviri kudzidziswa madzimai pamusoro pekuedza kuchengetedza makodzero dzemadzimai avanogara navo munharaunda dzavo.
Zvataakuona nyaya dzese dzataakutaura idzi ndedzekuti maakufira chi munhu ari mudambudziko hakwanisi ndakudze kuti ninawanza zvinhu zvikoteneri ndirimo ndaitopaka nhasi handizvo zvaitatondorongwa kuti ndizoandastende kuti panapa ndiri kutosangana nezvakadii. Hapana musi wandakarohwa ndikaenda kupolisi kuripoti. Handiti ndaitongotarisawo situation nekuti hazvitauri, because the first thing you have to understand kuti munhu iro chaakaudzwa sekuti hazvidini, hati ataura kuti zvinozorohwa hazvitauri.
Munhu wangu zvekuti handidi kuti asunge murume wangu asitokandirowa
ndizvo. Tinoramba tinosangana nenyaya idzodzo. Saka isusu tinofanawo tatenda kuti munhu ari musituation maanenge ari ka anenge atori munhu asina chaanoona chaanonzwisisa. Ndo basa rino rekuti tinomubatsira kuti munhu anobvirwa nainei nekure. Pane pamunoti apa tadino taedza, tine zvatiri kuedza, tine zvatiri kuita, its a process. Zvandataura kuti tinotodada tiri mumadzimai kuti murume wangu ataura kuti achandiuraya, zvinoreva kuti anondida, nekuti dai asingadiuraya aitoda zvoo. Handiti we say those things iti taiwa anozvitaura nekuti anondidini, ane raiti yekudaro nokuti anoona ndiritaura napi. Saka azotitaura kuti ada kundiuraya, asi andizvo zvaari kutaura, asi ari kuzvitaurawo ndadikanawoi.
No, chekutanga kuenda kumapurisa kuda kuziva kuti zvakafanana here procedure yacho, nezvinhu zviri kungoitikawo munharaunda zvekuti kana kuti pane mwana uri kuabhuzwa wapo pane nyaya inode kuongororwa inyaya inoende kumapurisa here kana kuti inouye kwemuri ndozvindodo tizviti
inyaya ipi inenge inoda kuongororwa ozi tikazviklasa pamwe kuzviklasa kuti zvidini zviende handizi oraitoo inyaya yekudoke kana munhu inini kana ndisirini ndine mwana areka handitika zvinonetsa at times ndatora nyaya tiritaura nyaya yemavhii nevhii netatikuedza kutsvagaya handitika ndinokwanisa kotipa mapurisa but mapurisa anoda kuti dai nyaiko wacho adini auyi but imimi semaadvocacy team ndozvandataura kuti nyaya yekugogodza mudzimba maakutorawa investigation dzacho muri chi murini kuti kamuono katiri kuona aka akana kudini akana kumira zvakanaka manata maakunatsaona kuti isisu ibai zvataona apa pane zviri kudini zviri kuitika we can come in taakuchiuya taakuchinatsaunaunzwisisawo kuti sokungouyiwo kudoono handiti kuti tinzwisiwa tichi chiri kudini chiri kuitika ndosaka tiri kutaura nyaya kuti kuveri ko kwenyu imimi ndimi ziso racho riichi riri pagraundi pane zvimwe zvamunotokwanisa imimi because pane mamwe macases ekuti pamwe mukadzi uyu feels comfortable kutotaura nemi nozoti pamwe zvandataura nyaya yekuti gogogo iya
apo tiri kunzwa mamwe madzimai vanga vari pamusangano waitwa iwo kukwamutare madzimai anga ari kudzidziswa nyaya yekuti vawanikowo vachiona zviri kuitika munharaunda dzavo uyezve kana vachiona mumwe mudzimai achirohwa kana pane mhirishonga vawanikwe ivo vachienda kunomhanyira kumapurisa sangano iri rinonzi CODET uyezve apo tatiri kuona amai Vimbai Bepese vanga vari kutaura pamusangano iwoyu over to you
yebo ke kulaba abasanda kusixhoma njengoba sitshilo ngaphambilini sicubungula udaba lo dlakela olwenzakala ezindlini sinazelela ukuthi amalanga lawa abekiweyo lichumi lesithupha i-16 days of activism against gender based violence ukuthi kukhangelwe njalo kukhuthazwa abantu ukuthi bengahlukuluzani ezindlini abesilisa abesifazana abantwana bonke njalo siyananzela ukuthi uhulumende useke waqhuba inhlelo ezimbalwa ukunanza leli langa kunjalo nje sizakhuluma labalwela amalungelo abesifazana kubona lo msakazo njalo silindelele ukuxoxa lo mphathintambo obona ngezabesifazana kuhulumende unkosikazi Sithembiso Nyoni la isikhangelele ukuthi sizabe silayo kuhlelo usithembisile ngakho nxa lifuna ukukhuluma la imbe lifuna ukumbuza eminye imbuzo ngenhlelo zikahulumende eziphathelane nabesifazana lihlale khonapho ecingweni lisitshayele ucingo lisizathatha inombolo zenu silitshayele njalo bese lisixoxa lani marvelous
aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kutarisa isu kushungurudzwa kwemadzimai mudzimba takatarisa kuti nyika pari zvino iri kutarisa iyo chirongwa che 16 days of activism against gender based violence masangano akawanda achitaura iwo kuti madzimai mazhinji kana vachinge vabhinywa havasi ivo kuenda kunotaura kana kunomhanyira kumapurisa vari kuti izvi zvinozokonzera kuti vamwe tione vachirasikirwa neupenyu uyezve kune dzimwe nzvimbo vari kuti ivo madzimai vanofanira kubatana mukubatsira mamwewo madzimai kuti anzwisise kuti ikodzero yako semunhukadzi kuti ugare usingabhinywe uyezve usiri panzvimbo yaunowanikwa iwewe paine mhirishonga. So for those that are just joining us, we are discussing today on the issue surrounding the campaign under 16 days of activism against gender-based violence that is currently being observed in Zimbabwe and worldwide. The program started on November the 25th and will end on January the 10th, which is December the 10th, which is Human Rights Day. So for those that want to get in the program, please come in and share your views, and we are looking forward. We are hoping to have Mrs. Virginia Mwanigwa of the Gender Commission. She is the chair, and also other participants that will be here looking at the issues with us. Sir.
Yes, and looking at Minister Sithembiso Nyoni today, she just told me they launched this online platform, Marvelous, mm-hmm. where women can report cases of, and I take it is she will explain whether it's gender based broad or it's just women. They will report cases of gender based violence there on that application. Mm-hmm. So it would be interesting to learn how it will work, and if the women from rural areas can also will also be able to use it. But I think it's very interesting. That,
I hope that it's also a WhatsApp platform, because most people actually in the rural areas are on
they do have
like WhatsApp.
So yes, but the online
sure.
will be the one that's a problem. But of course, there are some hotlines, you know, there mm-hmm. are some hotlines which have always been there where people can always call and ask for help, even if they don't want to go public, if they don't want to go to the police. That's where they get the initial, you know, help. But as it is, we're still waiting for our women's rights organization leaders and the minister itself. So we hope sizaxoxa ngakho bese salitshela nje ukuthi umphathintambo kahulumende obona ngesiphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthe yena ngaphambi kwalingxoxo uthe bengixoxa la nje ecingweni wathi lamuhla ubesungula uhlelo lapho abantu abangasebenzisa ubulembo be-internet ukuthi bekhulume bebike ukuthi kulokuhlukuluzwayo na abahlangana lakho. Lokhu kwenza kube ngcono emntwini ongafuni ukuthi aye emapholiseni, kodwa singakwaziyo ukuthi i-application leyo umuntu ayifaka yini kweyakhe ifoni, kumbe kumele aqale angene kweyinye inkundla. Kodwa siyathemba ukuthi nxa sekhona lapha emoyeni uzasitshela, njalo lanxa engafiki sizabe sixoxa labanye ke abalwela amalungelo oluntu.
Ayi, watoda kuchingamidza vari palaifeed yedu pari zvino. Tina Terence Mukumbi ari kutindifonerei vabva vaisa namba dzavo. Kana muri kuda kuti tikufonerei, bvai maisa necode namba yenyu kuitira kuti tikwanise isu kuwanikwa tichikubatai. Asi ndiri kunzwa kuti tine muteereri. Hello.
Hello, makadii.
Ayi, watiri wadi tikutaura nani uyezve muri kupi?
Ini ndeto Jebel Tipunza ndiri ku South Africa.
Aiwa, tinokuchingamidza iyi pachirongwa. Muri kunzwa iri mudandaro iyi tikutaura nyaya yekushungurudzwa nyanya kwemadzimai. Tipewo pfungwa dzenyu.
Zvinhu zvinorwadza.
Mhm.
Asi zvinhu zvinofadza. Kudai wani tese taingoziva kuti upenyu hwedu hwese munhu nemunhu anengatingotarisira kuti munhu wese angava murume chaanenge ari shamwari yake mukadzi. Saka zviri nani kuti ubate mukadzi zvakanaka nekuti ndiwe shamwari yako.
Aiwaonawo mashoko anofadza chaizvo, nekuti muzvidzidzo zvatiri kuona zviri kupiwa madzimai zviri kunziwo nemi vana baba munofanirawo kudzidza sezvamuri kutaura. Muri kutaura chidzidzo chakanaka chaizvo. Taurai futi zvamataura kune vamwewo vanzwiwo vakateerera.
Nekuti tichitarisa kana nyangwe Mwari vakasvika munhurume kutanga, vakazosvika zvemunhukadzi, nekuti ndovakaona kuti munhukadzi ndiyo ingava shamwari yemunhurume. Saka naizvozvo munhurume unofanira kubata munhukadzi zvakanaka, nekuti vakadzi ndiwa takasikirwa namwari kuti vave shamwari dzedu dzipacho.
Aiwa, mashoko chaiwo anofadza. Tinotenda muri kutaurawo zvekudzidzisa vamwewo vakateerera, nekuti muri kutaura imi kuti mudzimai inofanira kunge iri shamwari yako, kwete kuti ave munhu waunogara uchirova nezvimwe zvakadaro.
Zvechokwadi izvozvo.
Ehe, muve nezuva rakanaka.
Aiwa, ndatenda zvangu.
Bye-bye. We're hearing the stuff from one of our callers. He's saying that his lesson that he's learned is that a woman should be your best friend, because mm-hmm. she was created, you know, by God to be your companion, so you should not be beating up on her. So I said, you know, that's a really important message, especially coming from men, and
yes.
I hope that some men on this platform are also listening and learning something as Zimbabwe, you know, like commemorates the 16 days of activism against gender-based violence currently underway.
Yes, I understand we have the minister now, Minister Sithembiso Nyoni, and before we get here, I would like to tell Michael Nisani Khumalo oti can I join if possible. Yebo ke Khumalo, ungasixhasa kodwa leta phela inombolo zakho bese sikuchayela ucingo. We welcome you to the show, Minister Nyoni.
Thank you.
Yes, What programs have your ministry done so far to commemorate the 16 days against gender-based violence?
We have done quite a lot of programs. We have done roadshows. We have done launches against the gender-based violence. We have done campaigns. But today, I think, was our highlight when we did a digital portal in which people that are victims of gender-based violence can now report or access services online.
Yes, and how does that digital platform work? Where can the people access it?
They can access it through several service providers, but there's anyone who is on network.
Mm-hmm.
Can we have a password and then get into the portal and be able to report or be able to access information of what to do if they are victims of gender-based violence.
Mm-hmm. And who exactly will they be communicating with? And is this your ministry? Is it government official or is it some medical professionals?
I think we have done this with the UN agencies,
mm-hmm,
and also some of the donors like the Swedish embassy and the Irish embassy,
mm-hmm,
who have sponsored this. And then we set a team of experts, interns from universities to work at this platform. And this morning we launched it together with government and the various stakeholders, such as civil society and the international community, and also some of the victims that were very, very excited that they can now access this kind of thing. But we were very aware that this could just be limited to the urban,
mm-hmm,
and those that have access to digital technology. But this is how everything good begins.
Mm-hmm.
You can't begin everywhere. You can't begin with everybody. But I think this is going to help those people that have access to technology. And most people now have got access to iPhones. They will be able to connect. They will be able to access the help, which was not possible before.
I was actually going to come in, but you just answered my question on how accessible this platform will be for women in the rural areas. And also, have you started carrying out awareness programs of this new platform?
Yes, we are carrying out this awareness program. I mean, the truth of the matter is that we have to start somewhere. And we are working with the UN agencies and civil society who have got chapters in the rural areas. And my ministry also is well placed because we have got officers at ward level throughout the country. And I think one of the things that we need now to campaign for is that infrastructure for our nation has to be accessible to everybody. We still have some rural areas that don't have connectivity. And I think the Ministry of Information and the Ministry of ICT, they are working very hard to make sure that every part of Zimbabwe is has access to connect, is connected. And it's amazing that a lot of people are really using the digital platforms. For instance, we just launched the Women's Bank, and it is one of the banks that is spread to all over the country because they are using mobile money. That mobile platform, a lot of Zimbabweans are now privy to, and I think once we have enough connectivity, we have enough campaigns, we have enough capacity building and education on how to use the platform, it is going to be very useful to a lot of people.
Mm-hmm. Please hold on, Honorable Minister. Tokuchingamidza ine mufaro amai vimbai bepese asi tombo kubatisa imbichana makadi yenyu.
Tiriko here makadiwo.
Ehe, mombo batenyu makadaro nekuti minister havana nguva ndefu nesu saka tichangoti gaga navo todzoka kwamuri. Asta.
Okay. Yeah, linga hambi nkosikazi Nyoni lingasichasisela ngolimi lesindebele ukuthi umchina lowo omutsha eli usungulela muhla uza usebenza njani njalo abantu bengawusebenzisa njani ngabe sifazana kuphela ngabantu bonke bangawubona ngapi njani
ay umchina lo womuntu wonke sizabo kuhamba ke sincedisana labantu ukuthi bangaku accessa njani asiwo wabomama kuphela ngoba sesinanzelele ukuthi kulabo abanye obaba abahlongulwayo labo ngabanye obaba and at a very low level kulabanye omama abahlangula abantwana abangabafana so umntwana ongumfana angabanje iganyavu ngumuntu ongumama so uselakho layo ukuthi afone kuyabe kunama phone numbers abe khona khathesi phone number ekhona kuplatform the phone number yemsasa and then the phone number yeministry so umuntu angafona then sokuzaba and the child line uyancediswa ke ukuthi yenza uthi khonoko ukuthi abantu ba report kuqakathekile ngoba la mapolisa lawo futhi azaba ku line a few service providers bazabe be ku line abantu abanengi bayahlwangulwa bayachaywa bayarechwa bese beswele ukuthi benzeni khathesi sithi thina njenge ministry let us stop the silence ungaze wafihla ububi ungaze wafihla umuntu okwenzela kubi akusayangisi kudala usithi ungazube le HIV and AIDS wesabe ukuthi uphumele egcekeni khathesi kumele ukuthi umuntu wonke ohlwengulweyo kumbe otshayiweyo azitshele ukuthi it's not their fault necessarily. So kuqakathekile ukuthi bacebe umuntu obenzele kubi ukwenzela ukuthi umuntu lwana angazaphinda ukwenze okubi komunye umuntu. Ngoba singayekela ukucebelana yikho abantu bahamba bebulala abantu, bahamba betshaya abantu, bahamba berepha abantu ngoba bayakwazi ukuthi akula lutho luyakwenzakala kuo khathesi we are not just going to name and shame and umuntu sibili uzabanjwa ayijele ageziswe ngoba azisabafuni abantu abanjalo ukuthi baphonge uchaka njengamajikwesize.
Yes, siyabonga. Elakho ke elokugcina ke olitshela umphakathi njengohulumende sibona ukuthi njengesiphathamandla sikahulumende sibona ukuthi sokusele nje amalanga ambalwa ukuthi kuphelele umkhankaso.
Ngingakutsho ukuthi bantu benkosi ake siyekeleni ukuthi sibe le gender based violence. Kube sichayana, sihlengulana. Eso sikunanzelele futhi ukuthi ayisekho ukuchayana kodwa. Abanye abantu basebenzisa amazwi abuhlungu amazwi lana limazwi abanye abantu abanye bayancitsha abantu esithi economic violence bese kusiba le psychological violence bese kusiba le physical violence konke lokho kumele ukuthi sizame ukuthi sikunqabele kungabi khona ngoba kuya
izihlukulu zabantu. Umntwana ungabomtshaya, umtshela amazwi abuhlungu, ayamlimaza noma esekhulile. Baba le emotional scar esingeke kwasikhupha noma sebekhulile. So kuqakathekile ke ukuthi sithathe umkhankaso lo very seriously ukuze sakhe isizwe sethu.
Yeah, siyabonga amazwi la akhayo. Sithemba bazile abalaleli bethu. Sibongile ukusixhasa kuhle.
Siyabonga mama, libe le ngcwele.
Yebo ke. Lapho ke besikhuluma lo nkosikazi Sithembi Sonyona, umphathi ntambo kahulumende obona ngesiphathelane labesifazana. Mavila.
Aiwa apota ngati tiri kunzwa kubva kugurukota rezvemadzimai amai Sithembi Sonyona vanga vari kutaura ivo kuti bazi ravo rawanikwa iro richiparura chirongwa chekuti vanhu vakwanise kushandisa mbozha nhare kuwanikwa ivo vachitaura kana vachinge vasangana nemhirishonga. Saka vari kuti pa programu yavo iyi pachange pane masangano akadai semusasa project, Childline, mapurisa uyezve vari kushanda nemizinda yedzimwe nyika yakadai neSwedish Embassy nevamwewo kuitira kuti vawanikwe ivo vachipa madzimai mukana wokuti vataure kana vakatarisana nemhirishonga. Vari kuti ivo chirongwa chavo ichi chiri kunzi Let Us Stop the Silence. Hanzi haisisiri nguva yekuti kana munhu mukadzi awanikwa achishungurudzwa awanikwe iye achiramba akanyarara. Kutibatsira kuramba tichiziya, regai tiende kuna amai Vimbai Bepese. Amai Bepese, makadii zvenyu?
It's actually Vimbai Bereti.
Bereti. Okay, amai Vimbai Bereti. Mukati sananguroo kuti nhasi makamuine chirongwa chekudzidzisa madzimai. Sangano renyu rinonzi uyezve chirongwa chenyu chachiri chei?
Alright, sangano redu rinonzi iro Conscious Development and Empowerment Trust. Tirikushanda nemadzimai kuno kwaMutare, haikuMutare Rural, madzimai ekumamisha nevanasikana. Saka muzora nhasi takanga tichitraina atinotiwo maadvocacy teams. Maadvocacy teams aya anocomprisa emadzimai 10 each and every ward dzirimo muMutare Rural. Tinenge tichiita maempowerment projects tichiempower madzimai in raising awareness on women's and girl child rights. Kuti madzimai ave empowered kuziva kodzero dzavo sevanhukadzi, vachikwanisa kuti vakwanise kunzvera nyaya idzo dzepatriarchy dzatinoona kuti ndo dzinowanika dzichibata madzimai zvakanyanya. Kuti vakwanisewo kuzoongorora nyaya dzegender based violence, rape nephysical abuse, economic exploitation and early child marriages munharaunda dzavanogara.
Imi mataura kuti mune imi makatombowanikwa muchibhinywa, asi musataenda kunyaya yenyu, regai timbotora muteereri wedu ari pano tozodzoka kwamuri. Hello caller.
Hello Maradimu.
Aiwa tiri wadi, taurai tinzwe, munoitwani uyezve muri kupi?
Vari kutaura vanoti vamanhanda ndiri kuno kuSouth Africa.
Taurai tinzwe.
Ndanga ndichida kuti nenhau yemhirishonga mukati memhuri nokurarama mudzimba vakaroorwa kana vasina kuroorwa. Ndanga ndichifunga hangu kuti kumasangano akazvimiririra pamwe chetewo nehurumende vagona kuita maprograms akafanana nokuti kuda zvingadero zvichinanavira kuti zvisvike kumaruwa. Kwatinofanira kuti tinge tichisanganisa ivo vechidzimai namadzishe nana sabhuku padunhu rimwe rimwe nerimwe. Chikonzero ndichitaura izvi inhau yokuti tine zvimwe zvinhu zvataakuraurudza kuchaputsa kubva muraramo yedu yepasi chigare chevanhu vanga vari munyika. Nokuti kana tichitaura gender based violence tinobvira kuti mwanasikana haatenderwe kusvika pamba kuchinge kwati svibeu. Chikonzero chiri chekuti chistill under protection. Kwaanenge ainda hatikuzivi kuti ndekupi, ramangwana unosvika mumba aane bof. Yatisingazivi kuti ainongapi. Zvozoita kuti hanzvanzi dzimurove. Kuno kwandinogara kunoku. kune mara akasiyana siyana zvinorudzira kuti kana nomwana sikana chaiye kunobuda vatinde kuna maboyfriend avo vanoenda kunomwa kana kudzokana 3 koidza kana kudzokana 4 mangwana nemafuri zvisina mubatanidzo wekuti baba namai vane zvavangataura and I think considering those are rights and
nhare dzenyu baba hadzichanzwika nhare dzenyu hadzichanzwika
namavalidi edu echivanhu chedu chakaungana nemazimbabwe kuita kuti titi realize.
Alo, regei tigoedza kukufonerai baba, namba dzenyu hadzisi kunzwika. Tichaedza kukufonerai zvakare. Amai berete imbodzokai panhare tinzwi.
Yes, hello.
Ma muri kunzwa zviri kutaura baba, asi imi mataura kuti mune nhoroondowo yekushungurudzwa kwamaiita. Imbotitsanangurirei kuti zvakafamba sei. Ndanzwa muri kutaura pavhidhiyo muchidzidzisa madzimai vekwamutare. Chii chakaitika kwamuri uyezve makazobuda sei pamanga muri kusangana nemhirizhongo apa?
I would say for me, you know, I was brought up in a family whereby gender-based violence was something that was an everyday thing. So for me, even as I went out in the world and say, let me settle down. Pandaka sangana nemurume aive ari munhu anga ari very abusive. To me, it felt like, you know, if my mom could go through it and she stood up, probably I could do the same. I can do it better than what my mom, what my mother did. So in a way, emotionally, I was also bruised growing up. So when I pandaka sangana inini nayo, my issues to do with gender-based violence, I didn't understand it first. Because mu culture medu we are taught kuti these things happen. And iwewe semunhukadzi unofanira kushingirira ugara mumba mako, and imba haisiwi just because murume anoita sei. Murume munhu ane right yekukushungurudza nekukunetsa. And iwewe as a woman, you're just supposed to sit back and understand, or either you keep quiet. So I think I got to a point, even my mother told me kuti the times dzatakakura dzanga dzakasiyana nenguva dzamakukura, and you cannot continue living a life yekugara uchishungurudzwa, and even living a life yekugara uchipiwa mathreats yekunzi ndichazokura ndichazokura. One day those threats are going to come to light. And you might as well get out now. So at times I also have to say family setup is very important. To have somewhere you can run to. Kwa unokwanisa kuti ndinokwanisa kuenda apa ndichiwana shelter, ndichikwanisa kunzi garawo semwana utangira from zero and making life for yourself. Because economically I was not empowered. Socially I was not empowered as well as a woman. And the only place that I had was going back home and starting from there, picking up the pieces of my life.
Very moving story there. Thank you very much. Please stay on the line. Star, we're hearing there from one of our guests, Vimbai Berete. She's saying that she was also in an abused relationship because she grew up seeing that. And she says sometimes, you know, people have to get out of that situation for them to realize that what you witnessed your parents going through is not what you should accept as normal.
Yebo ke lapho ke besizwa ke unkosikazi Vimbai Berete o inhlanganiso ye Codet yena ke ubechasisa la lapha ngokuthi yena njengomntwana owakhula emzini lapho kwakulokuhlukuluzana khona laye kungani kwamthinta kubi khonokho kwenza ukuthi lanxa ukhula ungakholi kuhle ucabange ngakho khonokho njengalabo abantwana ababona onina bechaywa kumboyise bechaywa bebancane kungani kuyabahlukuluza engqondweni labo nxa sesifika badala abanye begcine bekwemukela khonokho ukuthi njengoba lami ngabona wami umzali kwenziwa lokho mbe bebona ingani vele kufanele kube njalo kodwa ke hayi nango ke uyacho ukuthi uyakubona ububi bakho njalo ukhankasela ukuthi abanye abesifazana labo bafundiswe ukuthi bakwenqabele lokho. Njalo siyakhuthaza ke ukuthi abafuna ukungena kuhlelo lithumele inombolo zenu ngapho sizalitshayela ucingo sixoxelana.
Rigeti mbochingamidza vamwe vari pano tina Jabetse Chipunzi atiendifonerei ndobvaisa namba dzake. Gabriel Machingura tambotaura navo, hanzi good program tete. Aiwa tinotenda, vari kuti watching you from Johannesburg. Terence Makumbi Aripanari, Pride Mashiri Aripanari, Anzi Network, Evelyn Mavunda Chivarange, Varipano Varkuti Haya, Sundukunzgo, Tinem Tere, Rigate, Inde Kwavari. Hello?
Hello?
Makadi Yenyu?
Nivara Zed Makadi Yenyu.
Tiri Potrupta Ura Nanapu?
Na Violet Murowe.
Oh, ehe, ndimiwe vamwe vanga vari pa training yanga iri kuitwa kwa Mutare ii. Imi kwa muno gara uko, zvakamira sei panyaya yemhirizhonga inotarisana nemadzimai?
Mhirizhonga yemadzimai inowanikwa zvakanyanya muzimba. Asi havazivi kuripota nyaya dzacho. Ndonyaya dziripo. Uye kana vachiripota, nungo zwa zita wa kuripota, kenda polisi wa wane murumu wako. Polisi hii itangi nukufunga murumu wako, nyangide waru wa sakai pisisa. Wano tobotanga wati cha urila nai. Kana kutindika enda kupolisi ndiri ndega, nika sika kumapurisa, wano nyela tamba kutizoka ikumba, muno pa murumu nitamba ngoya mesi. Saka zine zinwele nila mazina, kuti minu wandari wana hindi katika nomba tamba anu vuma ere. Tamiri jonga. Miri jonga zirimo, mukati mezimba zvedu.
Saka zvamira zvakadaro, imi zvamadzidza ndezvipi panyaya yekukwanisa kuwanikwa muchibuda muchienda kunotaura nyaya yenyu pane kuti murambe makanyarara kana muchiona vamwe vachishungurudzwa kana kuti imi mukashungurudzwa?
Iye zvino takuziva tadzidza kuti ndikarohwa ndinoenda kumapurisa. Mapurisa anozondiisa kuchipatara kundionekwa kuti ndarohwa zvakaipisa, chiremba ondiongorora marohwerwo andaita. Ndakuenda kumatare ezimhosva.
Asi zviri nyore here kuti munhukadzi awanikwe achienda kunomhanyarira murume wake? Nekuti vazhinji vanenge vakutya kunyadzisa mhuri nezvimwe zvakadaro. Pane zvamuri kuita here kudzidzisana semadzimai panyaya iyoyo?
Izvozvi ndizvo zvatakanga tisina ruzivo, kutanga kudzidza kwatakasvika taane ruzivo manje. Takukwanisa kutiwo ndikaona nekidzo yangu ichirwa nemurume. Tapisaga nzira dzekuti titaurirane kuti wazviona sei, tozvitaura sei, todzidzisana kuti mhirizhonga isaita muzimba.
Aiwa, tinokutendai, muve nezuva rakanaka.
Amen.
Bye-bye.
Bye-bye, Mazika.
We're hearing there from one of the ladies that was actually on one of the training courses held in Mutare today, Mrs. Violet Murove. She's saying what she learned is that it's always good to report your issue. And she's saying that before she didn't know that it was important for you to report, and then if you need to go to the hospital, the police can take you to the hospital. But she said the most biggest bottleneck is that when you go to the police, they say you must bring your husband here. And please go back and discuss before we take this further. So that was
yes, and we have seen cases whereby more violence occurs on the way to the police station, and some intimidation, and some women holding back because the man is the breadwinner or something like that. And that's it. Yebo ke lapho siyezwa ke abalaleli ve Studio 7 vesi qoxela ke ngengxaki ababalayo nxa befuna ukuyakhweza udaba lokuhlukuluzwa emthethweni ndaba. Mlambe sitsho nje ukuthi sesake sabala kumaphepha ndaba ukuthi kulabanye abathi besiya khona lapho emapholiseni kube lokuhlukuluzwana njalo. Abanye njalo besesaba ukuthi kambe umuntu ungamceba emapholiseni njengalokhu kade kutshiwo ngumphathi ntambo unkosikazi Thembiso Nyana ukuthi abantu abacebani sebenzisa ibala lokuceba. Manje abanye bayesaba kho ukuthi bengakwenza nguye umuntu lowo beletha isinkwa endlini, basala besidlani labantwana bese beqinisela-ke okunjalo. Kodwa-ke hhayi, kukhanya udaba lolu luyenzakala lwehlela bonke abantu, asikho ukuthi kulabanye abangalutholi emzini lapho okukhanya kungani kwakhiwe kuhle. Wezwa abanye besithi bahlukuluzwa emoyeni, wabagogekileyo, kwabaphila lobulili obuchiyeneyo ebantwaneni, abesifazana, abesilisa, baningi abantu abakhala ngalolu hlupho. Yebo-ke, ngena-ke kuhlelo usinike owakho umbono.
Aiwa, rege, timbochingamidza zvakare vari pano palive nesu. Tinotenda vese vakwanisa kushare. Tinoziva kuti vazhinji tambokuonai tangati nemi pano vanga vari kutarisa ivo zvanga zviri kubuda iko kuno kuAmerica kuState Department, apo taona masenata emuno muAmerica vachitaura ivo pamusoro pezviri kuitika munyika mushure mesarudzo dzakabva kuitwa. Saka tichange tiri kuzokupai mukateerera Studio 7 tichakupai zvabuda ikoko. John Kanamaruva ari kuti hai Gilson Madanire. Arikuti Zanu PF ne MDC Alliance ndivo vanhu vasingamboremekedze vakadzi. Anzi mupolitics ndo muri kudzvinyirirwa vakadzi vakawanda ndo maonero ake. Ndo kusoro kwavari kuita. Amai vimba imwe chiripo here?
Yes, I'm still here.
Tombo dzoka kwamuri tichitarisa iyoyo chirongwa che mamuri kutaura zvakare kuti madzimai vanofanira kuziva kodzero dzavo zvii zvimwe zvinofanira kunge zviri kuitwa nemadzimai kuti vawanikwe vachichengetedzeka pakodzero dzavo vasawanikwe vachipinda mumhirizhonga.
Zvimwe zvinhu zvataongorora ndezvekuti madzimai vari kutaura kuti they have had enough. They have come to a point where these injustices continuing happening in my communities now, and they feel kuti, you know, and they are at a point in time that chitoita we are also going to be, because this is going to be a 2-day training, tomorrow tinenge tichitrainana on the non-violent actions that women can actually take what my societies mavo. Because they were saying, kuti, we have done what we can. We have spoken out several times.
Mm-hmm.
What more is it that we can do? Kuti, we are so fed up. And we want to do this in a peaceful way because we don't believe in doing things in a violent way.
Mm-hmm.
So for us to be heard, probably there are certain actions that we should take to ensure kuti vanhu vanonzwisisa kuti madzimai, we have heard enough and our voices matter and we need more and we want more for our lives and our children.
Aiwa, mumbo, bata makadaru masho kwa makukutu sa.
Ye, yeah, nisa kutuasilo mlalele eke nwe nisa. Awe mwge la kuse?
Nini?
Nguvane mkulumalai?
Kuna nisha kwa mwge kwa mwge.
Ye, boge ilinja niput. Mishe kwa pose lako?
Kuna nwe 16 days kwa mwge kwa mwge.
Ye.
Ya, nina mwge le mwona makona.
Yeah, Kodwa khona ngapho eSouth Africa liyakuthola khona kuyini njengoba abantu bengani bakude mbijana lekhaya bahlukuluzana yini abantu beZimbabwe khona ngapho kumbe bafika bephathane ngcono
bahlukumezana kakhulu udlulisileni into ezisibuhlungu ukuthi manje ke seyabulalana uyabona into ukuthi labo odade wethu basuke umuntu ukuthi uzothandana nomuntu umuntu asipende imali zakhe emnakekele maybe amsuse ngasekhaya emnakekele uma ezofika la seyamjikela so yabona ukuthi yani into ikhoze ukuthi umuntu esegcine abanye inhliziyo azifani o sokufika isikhathi ukuthi ebebahlukumele bebabulala.
Ye, kodwa uchongani ukuthi abanye abesilisa abakhuliswanga kuhle ngoba bakhulela ezindlini mhlawumbe ezilo mama kuphela kuyini okubi ngokukhuliswa ngumama kuphela.
I think ngiyangakushuka kuba nokuhlukumezeka indlela akhule ngakhona abantu umuntu bangakhula ene anger. Anger ayikho right because at the end of the day ikhoze ukuthi lo muntu ehlale ungokwathi so ngethukuphelele into ngencane ukuthi engafanele ayisenzeke. Ngaphandle kwe-violence, ngenisathi i-violence indlela engukuthi engasolve i-problem.
Hayi kuyezwakala, isibongile ukusixhasa kuhlelo futhi mishek.
Okay, mama.
Okay. Yes, marvelous. There we have Michek from Johannesburg. He's saying some men, because of this violence, probably they were not brought up well. And he's saying some were brought up by single mothers. So I asked him what's wrong with being brought up by single mother, saying probably they have anger issues which they can't resolve. So the way they solve problems tend to be, you know, in a violent manner. That's his view. And I asked him how the Zimbabweans are treating each other there in South Africa, the couples. He says there are cases of violence, especially she's blaming the women. He says sometimes they spend the men's money and then they disappear, so the men will hunt the woman down and there's violence. So
he's going to catch a lot of flack on that one about single mothers, but it's a topic for another day. Abudube is here saying charity begins at home. Unoda kukuza mkazi kubasa neku politics asi kumba kwako wabba wabaiza asi we tine mungo mterere aripore gaiti ndi kwa vari. Hello.
Hey, Magadi Studio 7.
Tiri wadi Magadi anjazi muri kupi? Okay, ataura kuti chii chakufadza hanzvadzi?
Ataura mapwenzi chaiwo mamwe ndaona kunge ane hunhu mukati.
Aha.
Kuti nyaya yekurwisana mudzimba iyi.
Ehe.
Ma organizations schools ane timiririra mamwe anda kumirira vanhu. Noona kunge anofanira kunge achisanganisa vanhu rume kana vakoma vese pavanoungana vese. Kwete kuti vange vachinokuita vega.
Ehe.
Nekuti zvinhu zvavanenge vachitaura nakuya kwako, vanhu vachine vanoita violence vacho vavanoti vaivaita violence vanenge vasipo.
Mataura zvakanaka imi rege. Batai makadaro ipapo nekuti tina mai vimbai vari panapa regai vauye panhare vazvinzwire. Hallo.
Hello.
Ehe, muri kunzwa zviri kutaura baba. Taura henyu baba, mutaure namai vimbai vari pana.
Kuti kana paise pavanenge vachine kuenda sesi, ngavarege kuungana vari vega. Ngavaungane navana madzibaba nevanakomana. Kana chinga ndo vari vanasikana, ngavaudze nevangaunganidzewo kune vanakomana vange varipo. Vazvizive izvozvo. Uyezve topinda zvenyu neyani mizhonga iyi. Yekuti hazvirevi kuti kana kare vanhu varume vanga vasingatongwe nekuti vaitirova mudzimai zvinhu zvanga zvisiri parekodhi chete. Masabhuku nemadzishe vaitonga vanhu vachibhadhariswa mombe. Asiwo iwo madzimai nyaya yekuti special word rekuti marait iyoyo inenge urinatadza kunyatsopinda mumusoro mune vanhu kuti vazvinzwise kuti inonzi rait kana kuita sei.
Imi munorinzwisisa sei? Imi munorinzwisisa rakakumirira isi?
Inini kana ndichinzwisisa hangu kuti marais ipapapo ka kunzwisisana mudzimba kuti iwewe wakakanganisa nyange vari mwanasikana kana mwana mudzimai wako wakanzwa baba achitaura kuti waita chii chakadai chakadai soizvi. Iwewe mwana munhukadzi usabva wazoita njenje, tanga wamira kuti unzwisise zvari kutaura chii murume kuti asazokwidza temperament yake. Iwo kana mudzimaiwo futi kana akazizi baba nai baba maidaiso madaiso izvi, inini baba munzwisisa musakwanise kutanga kuti hasha ipapo muzoze kuti azvii zvinobva zvazomira zvakanaka. Manje zviro zvanzonesa nezvekuti ngatiti pamwe baba vauya kuzobvunza kuti nai ma pamwe unenge uriki uchishandira kana kure kure wazosvika pamba paya paya waona baba vamai vachipo pamba wobvunza kuti ko manga muri kupi, pamwe dzimwe vanogona kutorara pamba ipapo mai vasina kuuya. Unotanga kusvika kufunga zvakawanda. Vachisvika paya paya padzimwe dzimai vanenge vaziva kuti baba vasvika, asi zvinhu zviya zvamubatira zvanai nekuita zviya. Unotanga kubvunza kuti ko muri kubva kupi nhai mai, anobva atitanga kutita hasha zvakadini zvakati zvakati. Uyu sentimendi yake yakanga yakwira sana tokwira kuti mai havapo. Chizvinoitika ndozvekuzvikonzeresa kuti mai baba uzovhunduka manje. Hazvirevi kuti ndinonguva, hazvisi kuti pese pese baba vanenge vada kutongorova mudzimai.
Aiwa mashoko makubwa. Ndikaini kokubatai muromo ipapo. Nekuti nguva yedu yadyana nachirege itende kuna sisivimbai vapindure zvamataura imimi tokutenda ikunge mamuri muchirongwa. Manzwa zvataurwa namukoma vari ku South Africa muno zvibatawo sei.
Kuretu zvatosha ura mkuma pane pointi ya wataore ya kabati sisi. Even today is we training mazima yedu. We actually had one sabuku wechirume who was actually present. Who took time kusega indu uye ndione empowerment project yenya muru kuita. And I also want to be part and parcel sa sabuku. And even in our quest we are also going to be involving men. Because it's known that some of these challenges that they are saying that we are only, if we continue empowering madzimai, men will not be able to guarantee madzimai who is empowered. And you see, so we are also going to be involving warume wacho, even in the strategies that we want to implement. There is need to put munhu umwe na umwe wese ari munharaunda iyoyo, whether murume whether mukadzi, asumuke aedze vaedze kubatsirana sevanhu vari kugara munharaunda. Because the fight here, gender based violence is between two people, that is the male and the female. So that there is need to bring in these the both parties kuti vauye vagare pasi varongerane vayananiswe toona kuti zvinofambira mberi here zvichienderera kana zvakada.
Aiwa, thank you very much. Star, a very interesting take there from our caller before we went to our guest. He was saying that men should also be involved, especially in some of these training programs, because he's saying otherwise if women are just trained and they know their rights but the men are excluded, how are they going to learn how to treat women? And Ms. Vimbai here is saying, you know, she concurs and she agrees with our caller that it's very important that moving forward men are also involved. And she said they actually had a male figurehead from, I think, the rural areas who was at their meeting that they had today as a way of trying to educate him so he can educate other men in his constituents.
Yeah, mbona kungumqondo omuhle impela lo obukhulunywa ngumlaleli lapho bekhuluma esithi yena kufanele labo abesilisa befundiswe bengene kule imhlangano, bephatheke kule imhlangano efundisayo abantu ukuthi bengahlukuluzana ezindlini, ngoba nxa bona bengakufundi khonokho manje kuzaqhubekela phambili, udlakela lolu luzaqhubekela phambili ngoba bona kuyiba betheswa lowo mlando wokukwenza lokhu, abakho abakuzwa ukukhulunywayo. Kuziwa ngabesifazana abayibo isikhathi esiningi abe bevele bengani yibo abahlukuluzwayo. Kodwa simzwile-ke unkosikazi Bephese esilayi lapha emsakazweni layi sithi banxusa abesilisa labo ukuthi babuye kule imhlangano ukwenzela ukuthi becubungule lolu daba lokuhlukuluzana ezindlini ngendlela yokudinga amacebo ukubana bekwenqabele. Yebo-ke yikho-ke ade sikucubungula lamuhla udaba lolo lwe-16 days of activism against gender based violence. Njalo lizwile bonke ade bekhuluma abagoqela unkosikazi Sithembiso Nyoni ekhuluma-ke lingakhohlwa ukuthi uthe sokule application-ke eyenza ukuthi abantu be-reporte ukuthi baphathana njani ezindlini nxa kulokunye abafuna ukuthi kukhulunywe. Ngakho-ke yikho-ke esikucubungulayo lamuhla, silethemba lokuthi sizaqhubeka njalo kuze uyephela lo umkhankaso.
We want to thank all our guests at this evening and also our valued followers on all our Facebook platforms and our callers who were with us on this program, where Zimbabwe and the rest of the world continue to observe 16 days of activism against gender-based violence, which started on the 25th of November and will end on the 10th of December. So we would like to thank you and please join us again next week. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Minage. Ngisithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo ngolwesine oluzayo.
Would like to just also thank those that are live streaming. Please continue to share our pages, VOA Shona and VOA Ndebele, and join in the conversation as we meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei in the morning. Thank you very much. I'm Marvelous once again.